it's very unfortunate. The parade at Tawana, when I went up trip, when I was a teen or the high school, Kunyang. So, Tinina, more than one habitat in Natu, Mukomuniti, Yarra West, two Zimwad Mang, which is my daughter, Nukuma Dokero, then the other one, Equat 41, could bluff you, Wakanda Katombe, but here Harare West constituents. So, Rimi Jatayamata Jose. Vana Vanga wachenda kutrip kunyang, and the kutrip would eat sleep, a good deal, and now did the watch refresh. Wazio Jimbo Zimunita Mao, and they were buried upon to summer the trip. One thing when I understand you would have an refresh, Bakuma Pupana Vachas Wanazo.
Urongwa upi wamaita seva miriri kubatsira mhuri dzawirwa netsaonai.
Taita urongwa kuti izvo MP Mamombe nakanzira kadzombe tikwanise kubatana necommunity kuchema nezvaitika zvi munharaunda medu. So mangwana manheru sesande tichaenda kuna mudziri nhatu tichienda kuevery funeral matsoda toenda kublasfew toenda kumadokero then musi wemande tichazivisa zvakare kuchikoro chewati 15.
Tirikuona kuti tsaona iyi yakaitikira kunyanga maitawo here urongwa hwekuti muende kunoona vana vati kungaonza vari muzvipatara kunyanga ikoko.
Urongwa hatina kuita hwekuenda kunyanga kuchipatara vakaita nezvekuti izvo takwanisa kulaya vana variko vanova vatungamiri vemakanzuro veko kuti vaasiste kuti vanhu vanokwanisa napo so tatima makanzura vedu yekunyanga nevamwe vemarisati kuti vaende iko kuvati batsire ndovakuti vafeedback vamwe vari kudischargwa vamwe havashiri muchipatara but tingana zvakakonzera tichaira zvakare.
Vana vechikoro kana vabereki kana iwe headmaster vamataura nawo vari kutsanangura here kuti chii chaivo chakakonzera tsaonai.
Vanhu vazhinji vachiri mushoko mukomajonga zvava zviri mushoko kudaro itazi kuexplaina kunoti netsei ndakara kuti vamangezi vana ivava vanga patori nemwana waheadmaster. So sometimes ukutungwa ari kubakwa kuchema explainer. Maybe as time goes on takuzoenda panhamo maybe vanhu vachadini vatatanga kuzodini kuzotanga kuexplaina what is happened chienderana nekuti chitowana information yakwana achandiri kuziva nechekuti izvo izviri rakabva pamota achifamba iri pakesi vakatoza control vakati bhazi rikapinduka nguva dzakati wandei zvakonzera rufu ihwonet nekuwara kwevanhu.
Pane vamwewo vari kuchema vachitaura kuti dai paitwa mitemo inorambidza mabhazi echikora yekuti anga achifamba kusiku. Imiwo sevanhu vanobata nyaya dzemitemo munotiwo nenyaya iyoyo.
Nekuti mabhazi echikora ekumatripi akape vasikati atingi mitemo ndo kusapota rizeni yekuti ananye kuti hatisina marodzi akanyatso kunaka muno muZimbabwe. Nyaya yemarodzi edu aya kuchengetedza vana atingi matripi ose angaita masikati obva atoziva kuti matripi ese ebhazi rechikoro rinofamba na 6 am svikana 6 pm. Izvi zvakanaka chose chechipii zvakare isu patara katripi vabereki zvakare ngava vasikana kuti bhazi rechikoro iri ibhazi riri mukondisheni here.